Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. South Africa yodzika mitemo inokwezva vekunze vane unyanzvi hwepamusoro. Vanozviitira mabasa emaoko vanoti kushayikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri weAmerica kuri kuenderera mberi. Tichienda pamhepo, vaJoe Biden veDemocratic Party vange vari mberi zvekuti vanongoda mavhoti kana kuti electoral votes edunhu rimwe chete kana maviri kuti vakunde. Nepfenyuro yeFox News pamwe chete nekambani yekutapiwa kwenhau yeAssociated Press vanoti vaBiden vane maelectoral votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264, vaTrump vachinzi vane mavhoti mazana maviri ane gumi nemana 214. Kuti munhu anzi akunda anofanirwa kuve nemavhoti mazana maviri ane makumi manomwe 270 kana kupfuura. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti pakupera kwezuva ranhasi chishanu panenge pava kuzivikanwa akakunda musarudzo iyi.
Parizvino vanenge vaBiden vari kumberi kwavaTrump, asi kuverengwa kusiri kuitirira mberi kumastetsi akaita seGeorgia, Pennsylvania, North Carolina neNevada. Saka zvinoita kuti vaBiden vaive pamberi ndezvokuti vanongoda steti imwe chete pamasteti akataurawawo kuti vakwanise kuhwina. Zvekare nokutarisa kwatiri kuita mavhoti ari kuverengwa, tiri kuona kuti nyange zvazvo vaTrump vari kumusoro kwemaketi wayo, asi kuti vaBiden vari kutevera zvakanyanyisa chaizvo. Saka mavonero endiona kuti nyange zvichiverengwa zvazvo ike zvine izvi, kwakarerekera kuti kungahwinwa ndokwevaBiden. Isu kunyaya dzezvemari tinotarisa kwakawanda wanda, tinoona kuti kumastoko kwatakambotaura kuya kuri kuramba kuchibudira zvikuruva, kuti vari kuona kuti mitemo yavaBiden ichauya ndeipi vari kuzohwina. Tikaonawo maitiro anoita vaTrump vanenge vari kuvhunduka vachipota vachiti kuverenga ngakuchimira, nokuti ini ndiri mberi ike zvino, zvinhu zvinovazvisingamboiti.
Chii chiri kuita kuti mavhoti anonoke kuverengwa?
Hazvisinyanyisi kunonoka sekunonoka kwasaita ike zvino, asi nokuziva kwedu chose kuti nguva yeCovid, nguva yecoronavhairas, vazhinji vari muAmerica kusanganisira kana nesu takaita mavhoti edu okutumidzira nepost office. Saka mavhoti okutumidzira nepost office aya mamwe masteti kana kuti hatingati maprovhinzi anozotanga kuverenga mavhoti aya okutumidzirwa musi wamaelection wanga uri musi wechipiri. Zvino zvava zvinoita kuti vakurirwe kuti vakwanise kumaverenga musi umwe chete iwoyo kana musi wechipiri kana musi wechitatu. Tinoona kuti masteti akaita sana Pennsylvania pamutemo wavo vanotozvipa kusvika musi wechishanu vachiverenga ramangwana. Tikatarisa Nevada inotozvipa mazuva 7 ose ichiverenga. Saka nokudawo kuti vanhu vazhinji vakasha kuenda kunovhota, vakapuwa mavhoti avo kumba mapepa avo okuvhota kumba vakamatumira, ndizvo zvazvoita kuti tisvike patiri pano kuti masteti mamwe haasati akwanisa kuverenga nokutitaurira kuti wahwina ndiani.
Tiri kuona kuti vaTrump vaenda kumatare edzimhosva mumatunhu akati kuti, chii chavari kutsvaka uye munoona sekuti vangabudirira here?
Chavari kutsvaka vaTrump ndechekuti mavhoti ari kuverengwa ikezvino okutumidzira akazosvika musuwe sarutu wechipiri wafura ngachire kwa kuvirenga ngachire kwa kuvirenga wa wano kutivari kumona kuti waka tunga mira kwa mafuti kwa state asata adi asata apeja kuvirenga asi pamtemo wa Amerika mtemo unoti voti yoga yoga ino fana kuvirenga saka wati rambu shavu mabunira mdo kutubu kutubu huru kungo ningiru onama nana kweta kutuwa kabasa wanguti aa mkata mkata mukasungisa hapa muno uina hapana chino kona kutifoti ya ituwa lumunu maamerika izo kwa nisa kuwele kwa kutu president waida kukoti kana kutu president wata ura zakati yona sukutu wa Trump wakatungu cha ura kutu kutanga kutu aa izi jama vota anotu mjiru wa yoso kubira na kwa kuwa Biden kutunga kana wali uwa uina mutemo unungu wapache na maamerika mutemo unotele jerwa so sauri chero muna asinga adichira achinga
tichaziwa rini munu unenga akunda pasarudzo inji
mabonera angu diona so kuti zino mgona kuitika anga wana asima neru unu kwa Amerika kala kuti kupera kwe zivara mangwana nukuti state ya Pennsylvania ino kukuska mangwana kuti ingi ya peja kuverengwa asi tiku kuhawa chiti hivo vanga angu peja kuverenga nasi kana va Biden wari wangu wina Pennsylvania hivyo vani ndo vato wina kumwezi kwa kakari so ine vada asi kune vada uko vani ndi ratiwa asiyama ziwa seze shikari mtangu ziisawa mtinte na teni jama mwana yungu titasika pati saka mkuhunga 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 kwa kwa asiku shika kishanu manira kwa ramangu anairo riri chino palongi kaa kusiwa kutu wa wina ndia ni kana zato mkuhunga mkuhunga azo nukutiwa Trump kana waka wina Georgia waka wina Pennsylvania waka wina North Carolina tireta kumira kushika Nevada inopeja kuwerenga kumazwa season yazo peja ndiwona sokuti atinga siki pamufuro unouya kana pashonda apatoda zuva kuti wahwina ndiani
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare nestudio 7
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 asi nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevatanhatu 16 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuBotswana. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi mana nevana 8444 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nemwe nevashanu 7975. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende yeSouth Africa rekupa mukana vekunze vane unyanzvi hwakakosha kana kuti special skills kuti vawedzerwe nguva yekushanda munyika iyi. South Africa kuburikidza negurukota rezvemukati menyika Dr. Aaron Motsoaledi yakazivisa vekunze vane unyanzvi hwepamusoro zvikuru vaya vari pamavhiza emakambani ekunyika kwavo anovabvumidza kuzoshandira muSouth Africa kuti vakwanise kumutsidzira mavhiza avo kwemamwe makore maviri. Gurukota iri rakati urongwa uhu hunobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika uyevo zvinokwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizinisi munyika. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Svanda vanoti kunyangwe hazvo danho iri rakanaka rinokonzera kuti dzimwe nyika dzirasikirwe nevanhu vane unyanzvi vachiti nyika idzi kusanganisira Zimbabwe dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzo kuitira kuti dzichengetedze nyanzvi dzadzo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ratinotambira nekufara chaizvo rekuti tinoziva kuti pane vanhu vari kuzobvumirwa kuti vaextende mapemisi avo especially vane unyanzvi hwakati kuti. Asi tinoziva zvakare kuti kusvika pamapemisi ese ari kupiwa muSouth Africa evashandi, tinoziva kuti mapemisi atiri kupiwa vashandi chaizvo ndiwo mapemisi anopiwa ivava vanhu vane unyanzvi hunonzi critical skills. Zvokuti hazvitishamisi kuti tinzwe kuti vachawedzera nemakore maviri, nekuti vagara vane macritical skills kana vangowedzerwa vanongowedzerwa wedzera vopiwa nemapermanent resident.
Asi haisiwo danho ringapembedzwa here Dr. Svanda kana iye hurumende ichitozivisa kuti iri kuita izvozvo?
Isusu tinotifarira tinoti uyezve idanho rakanaka chaizvo. Tinonzwisisa zvakare kuti nyika dzakawanda dzinozviita kuti vanhu vane unyanzvi vapiwe mapemiti ekuti vagare vachishanda. Asi danho irori tinoziva kuti harishandiri nyika dzakafanana neZimbabwe zvakanaka, nekuti rinokonzera zvatinodaidza nechirungu kuti e-brain drain, inova nyaya yekuti vaya vasina unyanzvi vanongori vanhuwo vanotizawo matambudziko anotizwa neivava vakadzidza vane unyanzvi vanozosara vasina zvinovabatsira, uyezve ngonzi ngavagare munyika dzavo. Munyika dzavo imomo zviri zvokuti havagoni kuita zvinhu zvingaita kuti nyika dzavo dzibudirire. Saka ndezvimwe zvinhu zvatakatosimudza pamakore adarika, uye zvatiringoendera mberi tichisimudza kuti tinoziva kuti chinhu chakanaka kuti nyika neimwe neimwe itarise kuti chii chingaita kuti ienderere mberi uye ibudirire. Asi muAfrica muno chiri kutinetsa zvikuru inyaya iyoyo kuti nyika dzemuAfrica dzisi kubatsirana kuti dzipedze zvinhu zvinoita kuti vanhu vatize vakadzidza munyika idzodzi, nekuti vanhu ivava vakadzidziswa vazhinji vacho nemari dzimwe dzehurumende dzine masubsidi, asi havachagoni kuti vachipa kunyika dzavo idzodzo dzakavadzidzisa, zvinokonzera kuti urombo nekutambura kuenderera mberi munyika dzavanobva.
Tichitarisawo ivo vane unyanzvi hwakakosha ava vakawandawo here vekuZimbabwe vangadai vari muSouth Africa?
VekuZimbabwe vakawandisa chaizvo, vanhu vanofanana nematicha ezvedzidzo zvemaths nescience, vanoita zveengineering, maboiler making, maspecialist. Ndosaka tichiona kuti munzvimbo dzakawanda panoda unyanzvi kunana Eskom kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa kumamaini kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa mayunivhesiti, ukatarisa kunana vet tinana profesa Vusumuzi Svanda, wotarisa kunana Pretoria University of Pretoria tinana profesa Tawana Kupe. Saka ukada kutarisa nzvimbo dzese pane vanhu vanoshanda vakabata pamusorosoro vanhu vanobva kuZimbabwe.
Izvi zvamungataurirawo vari kuteerera izvinezvi vangadai vari vehurumende yeZimbabwe pamusoro pedanho ratorwa muSouth Africa?
Chatingakurudzira kuhurumende yeZimbabwe ndechokuti Zimbabwe inofanirwa kuti igadzirise zvinhu zvinoita kuti vanhu vane unyanzvi vatize munyika, sezvatiri kungoona zvichiitika kumanesi nekumadhokta kuti vanhu havabhadharwi zvakakwana. Tinoda kuona hurumende yekuZimbabwe tiri kuchidzire kuti ngavaregedze kubhadharana mihoro yakakura muhurumende kumaminista nekuma MP asi nyanzvi akaita sana dhokota, maticha, maboiler maker vasingapiwe mari. Tinoda kukuchidzira kuti mari dzese ngadzidzikiswe munyika yese dzisvike pakuinzana. Kana zvichinzi vanhu vese ngavahore muhoro we$1,000 inopiwa munhu wese, yopiwa munhu wese wakainza, nekuti tiri pachinhano chekuvaka nyika. Iko zvino nyika yakaputsika haipo, saka hurumende inofanirwa kuti imuke kuitira kuti igone kuti idaidze vanhu vayo vabuda munyika vauye kuzovaka.
Awa vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti kushaikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa revanozviitira mabasa emaoko vavanomirira. Vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa nechimbi chimbi, kurwiswa chirwere cheCOVID-19 kuchanetsa zvekare. Mashoko aya ari kuuya pabuda mashoko ekuti mumusha unogara veruzhinji weGlenview mune vanhu vana vakabatwa nechirwere chetyphoid. Vamwe vagari vokuHopley vanonzi vave kuchera mvura mumakuva. Asi gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vange vasina kusumwa kuti dambudziko remvura rasvika pakadai. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai.
Nyaya yemvura yanetsa mukoma Zulu, mvura yanetsa kutaura kwandikutoita nemi izvezvi kudire kwandinogara muHarare hakutorina mvura. Idambudziko hombe nekuti mukatarisa mamiriro akaita zvinhu nenyaya yeCovid kuti vanhu vakwanise kushanda zvine utsanana panenge pachida mvura.
Mungatsanangura here ipapo kuti munenge muchida kuishandisa pamabasa akaita sei panenge muchitengesa zvinhu mugwagwa?
Kuti vanhu vakwanise kunge vachigeza maoko, vachigeza mafruits, vachigeza zvitengeswa zvese, panofanira kunge pane mvura.
Izvi zvinogona kukonzera matambudziko akaita sei chaizvo vaWadzai?
Mamiriro akaita zvinhu ano expose kana kuti anopa mukana wekuti mamarkets ange ariwo anozobreeda kana kubudisa chirwere cheCovid. Saka tiri kuchema kumakanzura kuhurumende kuti mvura ngainge iripo.
Asi hurumende pane zvimwe here kana iwo makanzura zvaangaite mune dzimwe nguva? Tonzwa kuti kana kuti kunogaiwa mvura semuenzaniso kuHarare uku kuMorton Jaffrey kwambovharwa nekuti mishina iri kugadzirwa kuBulawayo. Tunoziva kuti munguva ino panenge pane dambudziko guru rekuti madhamu mazhinji anotorwa mvura anenge apwa. Pangagadziriswa sei ipapo?
Kana mvura yatoenda, ngavabatsiridzi vachiunza mabhauza aya onge aripo pamamakedzi kuitira kuti vanhu vashande pakachena, vanhu vashande vachiita zvakashambidzika. So zviri kukanganisa basa remainformal traders, zviri kukanganisa even raramo yevanhu vemuHarare. Ndinoziva kuti haisi Harare chete, even kuBulawayo tiri kuwana kuchema nenhau imwe chete iyoyo.
Sesangano muri kukurudzirawo kuti hurumende iite sei chaizvo kuti ipedze dambudziko rapinda mumusha iri?
Satinongokurudzira kuti hurumende yedu ngaite mapriorities ayo zvakanaka. Iko zvino tiri kuziva kuti kwava nenhau yekuti bhajeti richapresentwa, ndo nhau dzinoda kuti dzipuwe mari yakawanda iyoyo dzemasocial services kuti vanhu vakwanise kurarama mune zvakanaka. Hurumende inobatsira vanhu vayo kuti vararame zvakanaka, inobatsirawo futi kuti upfumi hwenyika ukure, nokuti vanhu vanenge vachishanda vasina zvinenge zvivanetsa. Satiri kukurudzira nyaya yemvura ngaigadzirwe, mamakets ngaawane mvura, vanhu ngavawane mvura mudzimba dzavo.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Regai ndichitaura kuti ndimufundisi mwoyo, ndotaura nezvesarudzo dziri kuAmerica. Sezvandiri kuona pandingotevera nokuonawo, ndinoona vanhu vakawanda weudhini yose vari vanhu vanofarira vaBidens vachifunga kuti ndo vangawina Asi kuti kuona kwandiri kuita zvangu samufundisi angu. Ndinoona vaTrump vachihwina sarudzo idzi, vachihwina second term yavo zviri pachena. Ndione vachikundikana nenyaya yekuti pane zvimwe zvandiri kutarisa chero zvavo vanhu vane kuti vaDonald Trump varuze. Asi ndinongosvika kuti vaTrump dai vakahwina term yavo yechipiri, vapedzise term sezvinoita vamwe vatungamiri, naye akafanana nendo ine ndinga dangoti dai zvikaitika.
Ndombotaurawo ngenyaya yekuZimbabwe, pane zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe. Ndokukumbirisisa kuti vamunangago vatarisisewo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika, mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo, kwete zvinoitwa kuZimbabwe. Kuti panoitwa sarudzo, vanhu vanenge vachirohwa, vanhu vachisungwa, vanhu vachiitwa sei, vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanenge vasikafariri. Ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika, tidzidzo zvakawanda zvinova zvichiitika kune dzimwe nyika. Aba, ndiri kuvimba kuti vaJoe Biden anotuka vakunda musarudzo dziri kuitika kuAmerica. Sokuona kwandiri kuenda unoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba zvakanaka, vanokwanisa kuwina, ngavawine. Ndichikumbirazve kuna prezidendi vedu Nelson Chamisa kuti tokumbira kuti vatitaurirewo kuti kuenda musangano, kuti musangano uri kuenda kupi. Hatichazivi kuti musangano wedu wakufamba sei, tatamurima. Saka tinokumbirawo kuti vatitaurire mafambiro angaita musangano, kuti aishi chishuwo neizwi raprezidendi vedu Nelson Chamisa, taane chishuwo. Ngavataurewo tinzwewo zvakamira sei, vatitaurire kuti takamira papi, hatichazi tamira papi. Ini ndiri Peter, ndiri kuno kuSouth Africa, kuPretoria.
Vamukasi vanokomana tanonoka wandine vamwe vose kustudio. Ndoda kungotaurira masabhuku nemadzishi ari kudzinga varaidzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachitivo ngavasastrika. Vari kureva kuti chiiko vanhu ava, ngavasafurirwa nezanupf haina zvavanovaipa zvainovapa izvo. Kuda kutonga hakuna zvakunobatsira. Regedzai vanhu vapuwe mari, vadzidzise vana venyu vakasununguka. Chinokudinangidzai ndechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana. Musadaro masabhuku nemadzishi, ndimi vanhu muri kusapota Munangagwa kuti aurai nyika imimi. Musadaro, hatichakutumiri kana shuga mukadaro.
Masera sei vashamarari vestudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Zvitanoitirwa baba Tawa ndiri pano paJoburg. Aiwa, ngetani dziya ngadzichishanda pana mairusho ayapo. Ngetani dziya dzataiona dzichiiswa vana Jacob Ngare Fume mumakumbo pavaipinda mukoti, dai dzashandawo ipapa pana mairusho aya vanopomerwa mhosva yeugororo hwekuondonga nyika vachitora goridhe zvisiri pamutemo vachinzisa kunze kwenyika, chero sangisheni ravanochema navo vezanupf harisviki ipapo. Muzvipatara hamuna kana mushonga, hamuna mishonga yekuti tirapiwe. Maticha haasi kuwana mari, manesi, zvinhu zvese zvakamira manyamamire nerongo, asi ivo vari kuba goridhe. Ngavachiswa ngetani dziya tione kuenzwanisa kwazvo. Taiona dzaishandiswa pane vairatidzira vachiratidza kutsutsumwa nenyaya yeuori. Ngadzichishanda, mbavha dzacho imwe yacho yabatiwa. Ngadzichishanda tione ngetani dziya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambi wenhabvu Jordan Zemura, uyo anotambira Bournemouth muEngland Championship, ari kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro kuzotambira chikwata chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Jordan, uyo akaberekerwa kuEngland asi achibva kwaMurehwa muZimbabwe, ari kufara nekusedzwa kwaaitwa kuzotambira Zimbabwe tekutanga mumutambo weAfrica Cup of Nations wa 2022. Jordan mumwe watambi makumi maviri nevatatu vadaidzwa nemurairidzi weZimbabwe Warriors Zdravik Lugorusic kuzotamba mitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo ine mukombe uyu. Studio 7 ainokwanisa kubata Jordan asi baba vake vaSimon Zemura vanoti nematambiro ari kuita kuBournemouth Jordan anga achitarisira kushevedzwa kuzotambira nyika yake yekutanga. VaZemura vanoti Jordan arikufara zvikuru nekupiwa mukana wekumirira nyika zvekuti anonokerwa nemutambo neAlgeria.
Jordan ari kufara zvikuru nekudenzwa vakaita kuti ave achimirira Zimbabwe pamitambo ikuuya yeAfrican Cup of Nations, achiratidzawo vanhu venyika yake yechizvarwa chake yeZimbabwe kuti mwana ane chido chekuti tive vanhu vane timu inoendawo inetemukurumbira sezvakaita timu dzaivopo dzana Mhoze dzana Chichi dzakatamba kudaro.
VaZemura vanoti veruzhinji vanofarira kutarisira mashiripiti kana kuti nhabvu yepamusoro kubva kuna Jordan sezvo ari kutamba nevatambi vane mbiri kwaari kutamba muEnglish Championship. Jordan anotambira Bournemouth iyo iri pachinhano chechina kurwira kupinda muEnglish Premier Soccer League vari pasi peichikwata chiri kutungamira cheReading nemapoints mashanu. Jordan mumwe vatambi vanosanganisira Knowledge Musona, Tinoka Dewere, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Alec Mdimu, Masha Umunetsi, Kama Billiard na Teenage Adebe avo varikutarisirwa kusimudza mureza weZimbabwe makwikwi e-2022 AFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America neIndia dzakanyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzezvekudyidzana mukudzivirirwa kwenyika mushure mekushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaMark Esper. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Basic Exchange and Cooperation Agreement kana kuti BECA. Chinonzi chichapa America neIndia mukana wekudyidzana mumizha munyaya yesatellite zvichasimbaradza kudzivirirwa kwenyika mbiri idzi. VaPompeo vanoti America neIndia dziri kusimbaradza kudyidzana uku zvichitevera kusagadzikana kukonzerwa nenyika yeChina. Vanoenderera mberi vachiti China haisi nyika inoremekedza utongi wejekerere kana kuteverawo mutemo sezvo ichimbunyikidza vanhu kuzvikuru munyaya dzekufambiswa kwemashoko zvinova zvinokanganisa zvikuru budiriro mudunhu reIndo-Pacific. VaEspa vanotivo apo nyika dzepasi rose dzakatarisana nechirwere cheCOVID-19 uye kusagadzikana kudyidzana kweAmerica neIndia uku kunobatsira kuunza kugadzikana uye budiriro mudunhu reIndo-Pacific. Vanotivo kwapera makore gumi nemashanu India neAmerica dzanyorerana chibvumirano chekudyidzana uye ukama uhu huchiri hwakasimba. VaEspa vanoenderera mberi vachiti nyika mbiri idzi dzine muono wakafanana wekukurudzira kudyidzana muIndo-Pacific zvikuru munguva ino apo China iri kuwedzera mabasa ekuda kukonzera kusagadzikana. America inoti iri kutenderana neIndia kuti vashandewo nekudyidzana nemamwe matunhu akaita seIndian Ocean, Southeast Asia nevamwe vari mudunhu reIndo-Pacific. Nyika mbiri idzi dzakaita urongwa hwekudzidzisa mauto avo emumvura akabatana munguva pfupi yapfuura. America neIndia dziri kupananawo zvipangamazano munyaya dzezvechiuto. Ukama hweAmerica neIndia dzinova nyika dzinotungamira panyaya yeutongi hwejekerere wakasimba pasi rose huri pahwaro wakasimba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende ya America uye maverengerwa neni Blessing Zulu West Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.